Mabiringayo kunyangana kwakarambana mukudzokera nazvonetsa uye mukoma wangu atasva pasikoro otera madzimai akamboramba ativanzi kushuga.
Sit if you're no good at.